Apo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vatambire mari itsva yezig, gavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vajoini mushayavanhu nhasi vasangana nekomiti yeparamende yebudget and finance vachipindura mibvunzo pamusoro pemari itsva yenyika yezig iyo yakaparurwa masvondo maviri adarika. Nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mbizo muparamende vacoban madzivanyika vebato retriplec vanoti zvichitevera musangano wavaita nhasi nagavhuna uyu zvabuda pachena kuti manyepo kuti mari itsva iyi inotsigirwa negoridhe.
Nokuti pavabvunziwa kuti zvinogona here kuti munhu kana akanga akabata ziga achida hake kupuwa maus apinde mubhanga opuwa maus, nokuti kana mutauro kuti currency iri backed zvinoreva kuti zviri easy kuti kana ndichida maus ndinopiwa mubhanga. Asi gavhena vati kwete, tinombotanga kutsigira vanotenga zvinhu kunze kwenyika, izvo zvakazvadza kuti currency manyepo kuti currency iri backed.
Panyaya yemusika mutema vamadzivanyika vanoti
tadzoka zvakare nyaya yeblack market, tinovabvunza kuti gavhena dzamuri kuona iko zvino black market yakutreda yati 1:20 zvichina mberi kuma 1:23 zvingosiyana-siyana nenzvimbo dzaunenge auri. Tikati hamusi kuratidza wei kuti makunikana basa pavhiki mbiri dzokubudisa karenzi yenyu. Gavhena vedu vabva vati aiwa ndezvenguva pfupi zvichapfuura, asi kubvuma kwavaita kuti black market iri kutreda that amount zvinoreva kuti gavhena vakundikana kukondorora nyaya dzemari. Kureva kuti mandare police statement yavo yakanga vachitaura kuti karenzi yakuzodai tichizochinja tichibatsira kuarresta exchange volatility nokudzikisa inflation akanga ari manyepo.
Hatina kukwanisa kubata gavhuna mushayavanhu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nezuro vemabhizimusi vakazosangana nemakomiti maviri eparamende vakakurudzira kuti dai mapurisa ambomira kusunga vemakambani nekuti zvinogona kutonyanya kukanganisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera kusungwa kwemakambani gumi nerimwe achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari, uyewo panguva iyo vanhu vanosvika 65 vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuchinja mari risiri pamutemo, vachinzi vachiri muusungwa vamwe vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana, vamwe nechishanu kuchitiwo vamwe nemusi wa2 mwedzi unouya. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Dr Calisto Jokonya vanoti nhoroondo yemusika mutema inoratidza kuti vave nenguva uripo zvichireva kuti haugone kungomuka wapedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende ekusunga vari kuchinja mari kana kusunga vemakambani.
Saka isusuwo toda kutivo neiyo bhangi guru ngarova nenzira yechokwadi inoita kuti mari yezimbabwe irege kuramba ichingorudza value chero ikaiswa imwe itsvairudza value, izvova hatidi, hazvina kunaka. Zvinhu zviri kunetsa zvoda kuti vanhu vagare pasi vabatsirane vachibvunzana kuti todini ndo zvinobatsira.
Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions Zimbabwe kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji vanofanirwa kumbopa mukana nenguva kuna gavhuna mutsva ava kuti vaone kuti zvirongwa zvavo zvinoshanda here.
Ehe, vanogona kunge vakanganisa kuita basa ravo kwaiko zvino, asi ngatipei zigi mukana toona kuti marongero avakanga vaita ivo anoshanda here. Muchirungu vajonga tinoti benefit of the doubt.
Sekukumbira kwakaitwa navamushayavanhu svondo rapera kuti veruzhinji vavabatsire nepfungwa dzekuvaka nadzo upfumi, veruzhinji vari kuti zvavo kuti zigive mari nechiremera hurumende ndiyo inofanirwa kutanga yatoona kuti yatungamira mukutambirwa kwemari pose panoda kubhadharwa munyika, kungave kumagwaro ekufambisa kana kuti kumapassport. Mari dzinobhadharwa kumatare edzimhosva, mafind uye kutenga mafuta edzimotokari nezvimwe. Veruzhinji vanoti kana mari itsva iyi yakaita zvose izvi havanonoke kuitsigira uye vachamira nayo. Kwasara mazuva manomwe chete kuti mari itsva yezig iyo inove mapepa neendarama itange kushanda.